takafonerwa nezuro maneri nemapurisa vakati tiuye 3-4 tikandiuye kumapurisa ndobatauya nae ndobatauya nhasi na 10 o'clock ekutaura kwavaa vakaita saka tasikapo vatanga kutora mastatement ezvakaitika kutora those process anoitika kana masungwa nemapurisa mafinger prints nokutora mastatement ndobva aleta vazotitika kune vamwe venyu vatipo mungatibatsirawo kuti vauye ndobva vatipa list yevamwe 10 vakatikumbira kuti vauye ndobva taitoita tatotuma vanhu kuti vavaite vavadaidze kuti vauye and theall complied vakabva vauya saka tapedzisira tava 14 tikatorwa mafinger print mastatement tese 3-14 one of the sudden ava manheru vakabva vataura kuti apuwa directives kubva kumusoro yekuti hamuchakwanisi kudzokera kudzimba dzenyu mava kurara pano pamwe kana zvikaita muzoenda kucourt mangwana.
Saka mhaka yamuri kupomerwa ndeyei?
Tiri kupomerwa mhaka yepublic violence yokonzeresa mhirizhonga pamiting. Asi zvanga zviitika patachitori mukati momo kune vanhu vakatouya vakaripota kupolisi kupolisi unoku vatatozosunga navo mukadzi anonzi Edith Moyo the provincial treasurer wevulawayo youth assembly DGP vulawayo youth assembly akatoripota iye kuti she was assaulted abva atosunga ariiye. As I speak right now atiri mukati atodipeniwa bhedhe wacho wakachitouya papolisi vanhu vakatiri kulaw and order achingopinda in and out but nothing happened to her despite that there are daughters that are there.
Saka muri kukamba yemapurisa ipi?
Tiri palaw and order Bulawayo police central police.
Saka mune magweta here amuri kushanda nawo?
Tinawo magweta atinoshanda nawo.
Saka imi muri kutambira sei mhaka yamuri kupomerwa iyi? Muri kuibvuma here kana mukuramba?
Hatiri kuibvuma, we deny the charges because we were never involved in violence during that very day. None of our members that are arrested here was involved in the end nemhaka pamusoro pevhaiolensi yakaitika musi wacho.
Saka zviri kureva here kuti kukuchengetedzai kwavaita mapurisa uku kwakureva kuti mutori nemhaka yamaa kupomerwa?
Ndozvavari kutaridza ivo. What happened if you want to know more about what happened musi wacho ndezvekuti mamembers edu aivapo akaenda kuofisi aitoenda kumiting yanga yadaidzwa yeprovinci saa vamwe vacho yenational elections directorate yanga yadaidzwa ndobva vasangana pane miting yanga isingatozikamwe neprovinci kuti iri kuitika paofisi ipapo saka ndobvakazoitika zvakaitika zvacho izvozvo to some of them but vanhu vari panapa were never involved in any violence yaiva ipapo but vari kungovictimiza chete leadership yeblawayo province.
Vamunopfunga kuti ari kushungurudzai ndiani ipapa kana muchimwe kuvictimiza?
Ndatingazivi kuti anoshungurudza ndiani but what we can only tell you is that vanhu vakasingisiwa varova vanhu umwe munhu anotori ne 25 stitches dzaakaitiwa readmitted aradmitted kuhospital izvizvi vanhu vakasungisiwa varipotiwa kumapurisa havana kumbosunga variko out there Abednego Bebe naWitness naAlfred Nuwe vari out there vakasungisiwa but havana kumbosunga mapurisa anga ari panapa atikudza kuti vawana instruction from above kuti vasati release.
Saka matoiswa kumasales here kana kuti muchakangomira muri kumahofisi
ezvikuru muofisi yelaw and order tamirira kuti tiiswa kumasales but the decision has been made.